chivuka mabhaibhiri
Bibles
ndichatora nyaya tichaona mangwana kuna Matthew chapter 11
a text from the book of Matthew chapter 11
amen Matthew chapter 11
Mateo chitsauko 11
I scripture yakaverengwa nomuprofita pavakaparidza maridzo yavakati what went you to see.
It's a scripture that was read by the prophet when he preached the message yekuti makaenda kunoonei.
Amen. Saka nenyasha dzamwari ndichatora zvandichaparidza mangwana nano kubva mumessage iyoyo.
So by the grace of God I'm going to take my text from that same message.
Chakandibata ndichokuti paka pera service brother Branham achidedzera altar call.
What really interested me was at the end of this service when the prophet was calling for an altar call.
Amen. Vakazoonawo Billy Paul ari among Stephen vakanga vauya ku altar vachida kugadzirisa nyaya dzavo. Amen.
He was happy to see his son Billy Paul was among Amen. The people who were in the altar to Amen. Make their lives right.
Saka ndangofunga kuti maybe it was a very powerful sermon.
I just thought kuti imharidzo yanga ine simba chaizvo.
Normally ndaitaura nomufundisi ndichiti ndingafara uchi mukataura nevana vangu imimi.
I was talking to another pastor and I was telling him that I would be happy if you'd speak to my children.
Amen. Sometimes vakanzwa kuti zvavakuudzwa nemumwe. Amen. Vanogona kuona kuti ndo zvinogara zvichitaurwa nadedi.
Sometimes Amen. The children hear the same things that they hear from their father being spoken by another person, they will really appreciate.
Amen. That is kana vana vachono vachirespecta vanenge vari vakuru pakereke.
That is even the elders at the church.
Kana omwe munhu ari pakereke vana I think vanofanirwa kungoremekedza munhu mukuru kwavari.
The children should just learn to respect any elder at the church.
Amen.
Amen.
Saka nenyasha dzamwari tichatora kubva mubhukiro rakanzi what went ye out to see.
So by the grace of God we will be taking our inspiration from that message makaenda kunoonei.
Amen. Ndotenda muchiri kungorangarira mufundisi vakafamba. Amen.
We are still praying for the pastor who traveled.
Amen. Brother Mudombo vafambo zvakare nema prison services aya. Amen.
Brother Mudombo has traveled Amen. Also to the prison outreach.
Amen. Saka tiverenge ndichaverenga from verse 1 maybe I will read a few verses tigogara pasi.
We only read a few verses whilst you are standing, then I will read the rest whilst you are
Amen.
Seated.
And it came to pass when Jesus had made an end of commanding his disciples, his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
Jesu wakati apedza kurayira vadzidzi vake vane gumi navaviri, akapfuurura ndokundodzidzisa nokuparidza pamaguta avo.
Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples.
Zvino Johani ari mutorongo, wakanga anzwa mabasa aKristu, akatuma shoko navadzidzi vake.
And they said unto him, art thou he that should come, or do we look for another?
Achiti kwaari, ko ndimi iye wakanga kana kuti tichaka mirira mumwe.
Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which you do here and see.
Jesu akapindura akati kwavari, endai mundoudza Johani zvamunonzwa nezvamunoona.
The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.
Munomuudza zvokuti mapofu anosvinutswa, vanokamhina vanofamba, vana maperembudzi vanonatswa, vematsi vanonzwa, vakafa vanomutswa, navarombo vanoparidzirwa evhangeri.
And blessed is he whosoever shall not be offended in me.
Wakaropafadzwa iye usingagumbuswi neni.
Amen.
Amen.
Ti namate zvakare amaicha namata tichazoverenga up to verse 15.
Let us pray. Baba vedu variko kumusoro kudenga, tinokutendai mangwanani ano Ishe, nekuti makataura mushoko renyu mukati panoungana vaviri vatatu ndinenge ndiripo pakati pavo. Hatikahadzike Mwari kuti mutoripo pakati pedu, nekuti tinodarika vaviri kana vatatu. Ishe Baba vari kumusoro kudenga, ama yedu iyi tinoiziva, vavhura shoko raMwari vakaverenga. Takaudzwa zvakare naBrother Branham kuti munhu wese akadzidza kuverenga chirungu kana kuchinyora kana kuchinzwa anokwanisa kuvhura Bhaibheri akaverenga. Asi zvinototora simba remweya mutsvene kuti richiuya ripe dudziro pashoko raverengwa iri. Mwari tiri kukumbira imi mangwanani ano kuti muchiuya imi Baba mutsvene makarurama, muuye muchibatsira hama yedu, muuye muchivapa kufemera kwakafanira, uye vawane chipo chikuru chakataurwa naBrother Branham chekukwanisa kuzvipa kwamuri zvizere, kuzviisa parutivi kuti mugokwanisa kuvashandisa sehwamanda yamucharidza mangwanani ano. Baba tinokumbira muuye panguva ino, mutange nesu mugapedza nesu. Tinokutendai mangwanani ano muzita raMambo Jesu Kristu. Amen.
Amen. Amen. Tingagara zvedu pasi.
You may be seated.
Amen. Ticha continue kuverenga from verse 7.
We'll continue reading from verse 7.
Amen. So as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?
Ava vakati vachienda, Jesu akatanga kuudza vanhu vazhinji pamusoro paJohani akati, makanga mabuda kundooneiko kurenje? Rutsanga runozunguzuswa nemhepo here?
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft raiment are in kings' houses.
Ko makanga mabuda kundooneiko? Munhu wakapfeka nguo nyoro here? Tarirai, vanopfeka nguo nyoro vari mudzimba dzamadzimambo.
But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet.
Asi makanga mabudireiko? Kuzoona muprofita here? Hongu, ndinoti kwamuri, unopfuurira kwazvo muprofita.
Amen.
Amen.
I like what Jesus is doing to John.
Ndiri kufarira matsananguro ari kuitwa John naJesu.
Amen. He's complimenting his brother.
Vari kuyemura hama yavo.
Amen. John had also said there is one coming.
Johana anga ataura kuti pane mumwe achauya.
Amen. And he spoke very well about Christ who was coming.
Johana akataura zvakanaka pamusoro paKristu aizouya.
Amen. For this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before thy face.
Nokuti
which shall prepare thy way before thee.
Nokuti ndiye wakanyorwa pamusoro pake zvichinzi, tarira ndinotuma munyai wangu pamberi pako, uchakugadzira nzira yako pamberi pako.
Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.
Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kuna vakaberekwa navakadzi hakuna kumuka mukuru kuna Johani Mubhabhatidzi. Asi muduku muushe hwokudenga mukuru kwaari.
And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.
Kubva pamazuva aJohani Mubhabhatidzi kusvikira zvino, ushe hwokudenga hunopambwa, vapambi vanohutora nechisimba.
For all the prophets and the law prophesied until John.
Nokuti vaprofita vose nemurayiro vakaprofita kusvikira kuna Johani.
And if he will receive it, this is Elias which was for to come.
Kana muchizvigamuchira, ndiye Eria wakanga achinzi unouya.
He that hath ears, let him hear.
Une nzeve dzokunzwa ngaanzwe.
Amen.
Amen.
Mwari akupafadze kuringwa kweshoko.
May the Lord bless the reading of his word.
Amen. Paniva iva pomusuwe chishanu ndofunga munopupura pamwe chete nenu kuti takawana nguva yakanaka.
To those who were present in the Friday service, you can all testify with me that we were blessed.
Amen. Ndingotenda kuti tiri mumweya mumwe chete.
I still believe we are still in the same anointing.
Kuti ndibatsirewo ndakamira pamberi penyu on a Sunday morning.
So that it can help me as I stand before you this Sunday morning.
Amen. Saka ndichatora zvakataurwa nomuprofita mubhuku rakanzi What Went Ye Out to See.
I will take from the message preached by the prophet Makabuda Kunonei.
Amen.
Amen.
Panyaya taverenga iyo.
From the story that we have read,
Ishe Jesu Christu vanga vachingotaura avo pamusoro paJohn.
The Lord Jesus Christ was describing John the Baptist.
Amen. Vachiti makabuda kunoona kusanga kunongopepereswa nemhepo here.
He was asking them, did you go out to see a reed shaken by the wind?
Zvikanzi kwete John.
And he said, not John.
Amen. Aiva ari munhu aiva asingazungunuswi.
Amen. He was a man who was not shaken by any wind.
Amen. Nobva vatsanangura mamirira aiva akaingoita.
Then he described who John was really, what really was.
Saka inangu ndofarira muprofita zvavanenge vakutsanangudzawo pamusoro paJohn wachona vachipinda mumharidzo yavo.
So I like the way the prophet described John when he was starting to preach his message.
Amen. Handi maona kuti John akati ari mutorongo wanga asungwa.
You saw that when John was incarcerated and he was in prison,
nyaya chaiyo ndiyokuti anga tsiura zvakanyanya pakereke.
The issue was that he had rebuked too much the church.
Ana kuremekedza vamwe vakuru vanga vauyawo kuchechi.
He did not respect some big people who had come to church.
Mose ashoko ramwari harina respect of people.
You know, the word of God does not respect people.
Saka aifangwawo kuona kuti ha tatsikwawo otaurawo zvakanaka.
He must have just respected that there were big people in the
Amen.
Congregation and spoken in a good manner.
But akangoona kungotaura.
So he just found himself talking.
Handifunga kuti aiva akambozviplana kuti ndozvandichaita.
I didn't think he had planned to speak thus.
But akangoona akudaro.
But he just found himself speaking like
Amen.
That.
Saka panapa patarava panapa.
From where we have read.
Okay. Muprofita vanotsanangudza zvavo vachitivo.
The prophet explains.
Mushure mekunge vaverenga ma scriptures ataverenga.
After he had read the same scripture that we have read.
Amen. Jona ati kuvadzidzi vake, ndikutoshamisika kuti vadzidzi vacho vakabvepi.
John had sent his disciples, and I'm surprised where the disciples came from.
Because vadzidzi vaJohn ka.
Because John's disciples.
Akavanongedzera Kristu akati iri ndogwayana ramwari rinobvisa zvivi.
He pointed them to Christ and said, this is the Lamb of God which taketh away the sin of the world.
Saka handizoti vamwe vakazo. Vakazoita ka mistake kokudzokera kuti kuna John.
I don't understand it with that. They
havana kubati here zvaizvataura.
Who did not catch the revelation and remained with John.
Amen. Because akanyatsoti iri ndogwayana ramwari rinobvisa zvivi.
Because he actually pointed to them that this is the Lamb of God which taketh away the sin.
Kuti kana waida kubviswa zvivi ndiwo wacho waitoteera Jesu.
That if you wanted your sins to be purged, you had to follow Jesus.
Amen.
Amen.
Ngatingotiwo vanga vashanyira hama yavo yavakanga vachimboshandawo nayo.
Let's say they just visited John, whom they used to work with.
Amen. Saka vasvika kuprison kuya kunoona hama yavo.
So when they arrived at the prison to see their brother,
John uyawo yaakamboti iri ndogwayana ramwari rinobvisa zvivi.
That John who once said that is the Lamb of God who taketh away the sin.
Vadzidzi vakava.
He was now sending his former disciples.
Amen. Kuti indai momuvhunza uya.
Go and ask that
wandaka babatidza.
Whom I baptized.
Kuti ndiye here kana kuti tarira mumwe.
Is he the one or we still wait for another one?
Amen. Tiripese.
Are we together?
Amen. Unogona kungoitawo mistake. Amen.
Tiripese. Mistake.
Mubhuki momuprofita vakatanga vachitaura imwe nyaya iyo yeimwe company inonzi Ballard Company.
The prophet started speaking about a certain company called the Ballard
Company. Yaka yavanhu kuti vauye ndofunga vaifanga kuti vapinde basa.
Yeah, it made an advert for people to come for interview for a job.
Saka pane mumwe akanga aiva kunzi assign star rake.
So there was one who was made to sign his name.
Ndonasi kuti nyanga yapera because anga kunzi you are sign up.
So he was just now coming to sign
Saka,
his name.
Saka waiva nepenzuka yake isina rubber pamusoro paye.
So he had a pencil but without any razor.
No bands koiwe ukuda usaina usina rubber pa pencil yako zvikufamba sei?
Why do you want to sign with a pencil without any razor?
Zvikanza ini handikanganisi. Chandanyora ndanyora.
And the guy confidently said, I don't make mistakes.
Amen.
Whatever I have written,
Saka,
I've written.
Zvakatomushaisa basa izvo.
Saka he was fired there.
Kuti kana usingaiti mistake kazvakauti hapana chaunoita.
Because if you can't make mistakes, it means you are not working.
Ipa pana apa pandatotaura ndatozviona kuti pane ka mistake kaitika. Amen. Ndikuita basa.
When I started speaking, I noticed that I made a mistake because I'm working.
Amen.
Amen.
Amen. Saka akatoshaya basa nazvo izvo.
So he did not get that job because of that.
Amen. Saka ngatipinde munyaya yedu yedu.
Let's get into our story so we can catch up with our time.
Amen. Mprofeta anotiwo.
The prophet says
pa page 7.
On page 7 of that message,
John in his day,
Johani muzuva rake,
by the world was considered a wild man.
Aitonzi nenyika munhu wemusango.
Amen.
Amen.
Inyika.
This is the world.
So da kupatsanuka vanhu.
We want to differentiate these people. Someone go out of the service. You know which group you belong to. And you know your manner of speech. Don't speak for another group which you are not part of.
Amen. Saka nenyasha dzamwari toda kunyatso ratidza nyika kuti yaiti chipa musoro pa John.
So by the grace of God we want to see how the world saw John.
Vema churchwo vaiti chipa musoro pa John.
And how the church world saw John.
Then vaimufarirawo toda kunzwa kuti vaiti chipa musoro pake.
We want to know how those that liked John, how they described him.
Amen.
Amen.
Saka the world was saying he is a wild man.
Nyika yaiti munhu wemusango.
Unofunga munhu anongopfeka chidehwe chengamera kuda.
A person would just come in a camel skin.
Hambo camel ndebvu dzake.
He does not comb his beard.
Amen. Haana poto dzaanobikira unongodya mhashu dzaanenge abata musango imo.
He does not have cooking pots, he's just eating.
Saka vakabva vangokonkludza kuti hamunhu wemusango.
So they just took him to be a man of the wild.
Amen.
Amen.
He was half naked, piece of sheepskin wrapped around him.
Aiva asina kunyatsofuka muviri wese angori nechikamu chedewe.
And a woolly beard over his face.
Akazara ndebvu kumeso kwese.
And his hair probably stood out from the side.
Pamwe vhudzi rake rakanga rakaenda kurutivi.
And to just the world, the people out in the world, he was a wild man.
Kuvanhu vemunyika vanhu variko kunze kunyika vaingomuti munhu wemusango.
We would call him crazy.
Kana kumuti anopenga.
Just an old hermit that lived out into the wilderness.
Mupengo aingozvigarirawo musango.
Yeah, that's the world.
Ndiyo nyika iyi.
Amen.
Amen.
They don't know what we know, so they will say what they want.
Saka vanotaurawo zvavanoda.
Amen.
Amen.
Vanogona kutofamba negogodo panotyiwa nengiroziwo vanotsika tsika.
They can walk with the hobtailed shoes where angels fear to trod.
To the church.
Kukereke.
Being that he preached,
nekuti aiparidza,
he was a fanatic.
Ainzi mupengereki.
Amen.
Amen.
Auya pengereka nevhangeri yake.
He is a fanatic of the gospel. Ndozva aifungwa nekereke.
They thought he was a fanatic. He had gone more than he was supposed to.
Vaifunga kuti mupengereki adarikira paanofanira kusvika.
That's what the church thought.
Ndozva aifungwa nekereke.
That man absolutely is strictly a religious crank.
Munhu uyu pachokwadi chaipo munhu apengeswa nekunamata.
Amen.
Amen.
If he had been today, he would have been no less thought of today than he was then.
Dai anga aripo muzuva redu John ainge akat onewa nemaonero mamwe chete akafanana neakaonewa nevekare.
Because the world doesn't change.
Nekuti nyika haishanduke.
The people comes along.
Vanhu vanouya.
And new generations rise up.
Zvizvarwa zvitsva zvichiuya.
But the spirit that governs the world is just as it was then.
Asi mweya unotonga nyika wakangofanana newaivayapo kumashure.
And it will be as long as there is a world.
Uye zvicharamba zvakadaro kunyange nyika ino ichingoripo.
So people die, but the spirit continues on with other people.
Saka vanhu vanofa asi mweya inovatonga inoramba iripo ichienda mberi nevamwe.
Amen.
Amen.
So we have seen what the world thought of John. We have seen what the church world thought of John.
Saka taona kuti nyika yaifungei pamusoro paJohn uye kereke yaifungei pamusoro paJohn.
Let's see those who knew John.
Regai tione avo vaiziva John.
Those who believed him.
Avo vaimutenda.
They went out to see something that was real.
Vakabuda kuti vaende kunoona chinhu chechokwadi.
Amen. I think you want something real.
Ini ndotenda kuti unoda chimwe chinhu chechokwadi.
Amen.
Amen.
Ndosaka my sister muchiti mukabata chinhu mushop munombochitarisa mochidzosera pasi.
That's why the sisters Amen. Really inspect things. They lift it up and put it back.
Amen.
Amen.
Momboenda mune imwe shop modzoka futi muya mozotora.
Then go into another shop.
Chamambotsveta pasi.
And take that one that you had left.
Amen. I think that's why in profeta zvake vaingogara zvavo pa chair mushop.
I believe that's why the prophet. That's why the prophet would sit Amen. Down and say to Mita, shop as you like.
Amen. Zvakanaka.
That's good.
Saka my brother, tofangwa zvinzwisisa.
So brothers, you must understand that.
Amen. Amen. Tofangwa zvinzwisisa.
You must dwell with women Amen. With wisdom.
Yeah. Thank you very much. Amen.
Amen.
So those who knew him wanted something real.
Vaida chime chinhu chechokwadi.
Amen.
Amen.
So John was a real person.
John aive munhu wechokwadi.
Moza tikanoverenga nyaya yacho masoja akatouyawo.
If we read the story, soldiers also came.
Vakati ko isu todini.
And they also asked, what shall we do?
Amen. Anambeta hanya kuti vakabata futi dzavo.
He didn't even care whether they were holding their
Amen.
Akangovaudza
kuti
or guns.
Gutsikanai nezvamunotambira.
He just told them, be satisfied with your salary.
We utsinye, utsinye.
And don't be cruel.
Amen. Tikiteseka.
Are we together?
Amen. Zvokuti vakanyatsonotaudzwa chokwadi.
And they found out that this man is telling Amen. The truth.
Amen. Amen.
Amen.
Okay. Okay. So, those who knew John,
ava vaiziva John,
they wanted to see something real.
Vaida kuona chimwe chinhu chechokwadi.
I think that's why we come to church. We want something real.
Ndotenda ndozvatinoira kuchechi. Toda chinhu chechokwadi.
Amen.
Amen.
Not something put on.
Kwete chinhu chekuyedzesera.
But something that's real.
Asi chinhu chechokwadi.
Amen.
Amen.
Amen. So there it divides.
Those no pamutsauko.
Today as it was then.
Nasi uno sezva zvaive kumashure.
In three different classes.
Mumapoka matatu akasiyana.
So we always find three different classes.
Tinogara tichingoona mapoka matatu akasiyana.
Okay.
Amen.
There was the world, the church world.
There are people who are Amen. Hypocrites.
Amen. No, no, fanika mutown muma building aya siri kushandiswa.
Like in town, those buildings that are not being.
Are we doing enough?
Because
pa lunch hour paper.
That during lunch.
Unotoona vanhu vachinamata but vane vachifamba asi vachinamata.
They will be walking but they will
be praying.
They don't hit
against the door. Ni pa balcony.
They don't fall on the balcony.
I think I don't know what the chinetic
about. I don't know what will be happening.
Achitaura nendimi dzaka achimhanya.
They will be speaking in tongues and running around.
Amen. They use their lunch time kunonamata.
Vanoshandisa nguva yelunch to go and pray. And they are so sincere.
Amen. Unotonzwa chiti hallelujah. Hallelujah, God bless you.
Hallelujah, Mara.
The
fingers are painted.
The
lips are painted.
But Azimbo Mukangani say Ambon's condemnation.
But he is not feeling condemned by that.
Amen.
Amen.
Saka, there is the world, the church world, then the real people who knew John.
Paive ne nyika ne kereke ne vatende vanhu vainyatsoziva John.
The world, the church, and the real true believer.
Nyika kereke nemutendi wechokwadi.
That's the way the world stands today.
Ndo mamira akaita nyika nhasi.
We have to accept it. That's what the world is today.
Ndo story nyika nhasi.
There are people who are in the world.
Pane vanhu vari munyika.
There are people who are in the church world.
Pane vanhu vari munharaunda dzekereke.
Then there are real believers.
Kozonyatsoita vatendi chaivo.
Amen.
Amen.
Amen. That's what it is.
Ndo zvazviri.
Amen. The world, the unbeliever in the church, the lukewarm member, and then the real true believer. Some people go out into churches to find fault with the church. Kutogeza kumba kwako kutodira mota mafuta kuya kuzowana mhosva pa church.
To leave a white towel at home and come to find fault in the church.
Amen. But some people do that.
Asoma anodaro.
If you didn't know, there are people that do that.
Kana ungo singazive kune vanhu vanodaro.
Amen.
Amen.
Okay. Moza brother Branham dzimongo vaiti ingonditora ise munhu wechidhachi so ingonditora pane zvandataura zvandoreva kwete zvandataura.
The brother Branham would consider himself like a Dutchman sometimes and you'd tell the people that just take me from what I want to mean, not what I said.
Because dzimongo vanoti it was 700 which did not bow their knee. Sometimes
he says
7,000.
Otoona
mufundisi abuda panza akunzi mati 7,000 ereka. Unotoona kuti no.
And you find one person going to ask the pastor, what did you really mean? 700 or 7,000.
He's
just there to find fault.
Amen. Usamaka muparidzi inzwisisa kuti unoda kurevei.
Don't mark the preacher's English.
Amen.
Just take him for what he is trying
Amen.
To say.
Amen.
Amen.
Okay?
Amen.
Vanoparidza dzimongwa unoti inirega ndichirega.
Sometimes you Amen. Say, let me stop preaching.
Wozongoona wanzi pinda.
And then one day you are invited
Amen.
To preach. Are we together?
Amen. Zvaunosangana nazvo zvimwe zvachona.
The things that
Amen.
You meet in the field.
Unoti Mwari ndoda kungogara hangu ndinzwe hangu.
You say, Lord, I just want to stop preaching and just listen to others.
Futi unozongonzwa kunge moto futi kana ukanga
pakagara. You just feel the fire in your bones
Amen.
And you are seated.
Umwe musi brother Branham vakamuka usiku chaihwo kumutsa mudzimai wavo.
One day brother Branham
woke up his
wife. Chinge
zvanetsa.
To wake her up
Amen.
To preach to her. Because
Amen.
There was something burning
Amen.
In him. So sisters, when your husband
Amen.
Wakes you up, please
Amen.
Just be the congregation
Amen.
Of that day.
Amen.
The service will be too late in
Amen.
Coming.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
So, okay, and some people go out to be a social standing.
Vamwe vanoenda kuchechi kuti vavandudze chimiro chamo chemunharaunda.
Or what they would think a better class.
Kana kuti ravanoti boka riri nani.
Amen.
Amen.
Pane mota here panza apa.
Are there cars outside that
Amen.
Church?
Pasina.
If there are no cars.
Amen. Anotsvaka kune kune mota.
They
Amen.
Will go to a church where there
Amen.
Are cars.
Amen.
Amen.
So dzimongwa ndomboparidza kumamisha kusina mota.
I preach out Amen. In the road where there are no cars.
Saka kana zvisinga okay. Amen. 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 Saka kuno kuregai ndiparidzwo zvekuno.
Let me pray
Amen.
Preach for
Saka
the
Saka kana pasina bhando yakati.
If there is no certain class,
and kuinda pa celebration,
I will go to the celebration church.
Amen.
Amen.
Amen. I don't think people would come here for that reason, no.
And
the
prophet is just speaking, and you cannot skip it.
Usute ungo kwa na weba.
So adjust yourself to suit the word of the prophet. If this was your attitude, you must change. That's the reason why the gospel is preached.
Others go out to find peace.
How many have
come to find peace?
Amen.
Amen.
I have come for peace.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
The
peace I'm describing is the peace that is given by the Lord Jesus Christ.
There are people
who have been persecuted where they
are.
So when they come to church, they come to find rest for their souls. And when that person comes here, we continue to persecute that person.
No.
We don't do that here.
Amen.
Amen.
They go to find God in something that's real. That's the one that gets the benefit of a meeting.
Amen. Amen.
So if you come to church trying to find peace, amen.
Amen.
And something that's real.
Nechime chinu che chokwadi.
I sure you benefit.
Pa chokwadi ucharopa fadzwa.
Amen.
Amen.
I have always said that the gospel produces three types of people.
Ndakagara ndichiti vangeri rinobuditsa mhando nhatu dzevanhu.
The unbeliever.
Munhu asingatendi.
The make believer.
Mutendi wepakati nepakati.
And a believer.
Nemutendi wechokwadi.
And it's always been that way. It just depends on what you go for. The attitude that you have. Amen. So
amen.
Now when you are coming to church,
kana uchiwa uchechi,
check your attitude.
Ingo tanga waona kuti maonero aka akamira sei.
Amen. Amen. Then if you adjust your attitude, you benefit.
Ukasandura maonero ako unoropafadzwa nechechi.
Amen.
I wanted to leave something.
Let me just continue.
The
message preached, that he preached, why?
Marizo yaka paridza, say.
The world would not go out to hear a message like that.
Nika yae mbwenda kwa ari kuti ino nzwa marizo yae paridza.
Yes, Brother Branham now.
The Brother Branham marukutaura.
Amen. He is saying, what John was preaching, the church world would not go for such, or the world would not go for such. Amen.
Amen.
They would condemn it. Today, just as much as they did then. Same thing. If that same message was to be preached, and out Shai Samfaro.
He wants to take away our joy.
Amen. But it most apani pampaka to talk about no.
There's someone. The one who has two cloaks, give one to the other.
Amen. Amen.
His gospel was so hard.
Amen. Most Pharisees wakato wiao.
The Pharisees also came. Can you imagine, brothers, people from the denominations come here and you call them brood of vipers who has warned you to escape the judgment that is coming? You should bear fruit meet for repentance. If you don't repent, the act has been made at the roots of the tree. Can you come back here? With that attitude of yours, can you come back?
Amen. Remember 1981,
I I remember in 1981, I invited my friend to church. We were fellowshipping at Chitsere in Mbare. He was seated close to my other friend called Henry.
Amen. Hallelujah.
And he said, Hallelujah. And he hit him. Are we together? It disturbed him and he said, Your friend hit me.
I was
still
a novice
in the message. At the football field, they kick each other. They will only feel the pain when they get home. Can you go to the
stadium?
And you are kicked by someone who is trying to imitate the striker about to score.
I don't imagine those people even chinwa.
No matter if they are drinking. Sometimes they will be drinking. He will never look back and look at me. He will be kicked and he will still continue. He is in the spirit of the game. If you come to church, get in the spirit of worship.
Amen.
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 You must just get into the spirit of worship. You will not find a mistake. Are we together? Amen.
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 Fine. Okay, let's go on.
Tiendemberi.
Okay. Then Brother Branham says.
Brother Branham, what?
But it must not have been too bad a message.
Jesus said,
there wasn't a man ever born till that time was greater as John the Baptist. What Jesus was saying. Amen. Saka nyika iruti uya mpengo.
The word you're saying is crazy. He's a man of the wilderness.
But Jesus is saying,
so all those who have been born of a woman, there was not one born greater than John.
Hakuna.
This John, there is no one greater than him. The prophets and the law were until John.
John was the last prophet.
The people in the denominations used this scripture to say John became prophet.
That was the prophets and the law.
And the prophet and the murairo.
Yeah, were until John.
Zaka shikira pazwara John.
But the prophet pas namurairo vanu rambojende.
But the prophets without the law, they continue.
Zaka jeka vetu.
The things are so clear.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. I don't know how they read. Amen. Bible school and this one my doctors.
They go to Bible school and they are taught by people with the PhDs. I don't know. They fail to see it.
Amen. Okay. Jesus okayed his message.
Jesu akati maridzo ya John yakanaka.
Amen.
Amen.
Sakandiana ngati yakashata.
So we can say it's
when
bad.
Jesus said it's okay.
Kana Jesu akati yakanaka.
Amen.
Amen.
He said, did you go to hear a wind that shaketh the reeds?
Makainda kunonzwa here rutsanga runozunguzwa nemhepo.
Just bends to everything.
Rinongo gamuchira chero.
Emhepo ikauya yakadai tsanga inongoenda ikoko.
When the wind comes in this direction, it bends this
he
other
said,
note. Kwete Johan.
Then did you go to see a man in fine clothing?
Makainda here kunona munhu ane nguo nyoro.
He said, I say to you, that they that wear fine clothing are in king's palaces.
Vanopfeka nguo nyoro vari mudzimba dzamadzimambo.
Amen.
Amen.
But he said, asi what did you go to see?
Asi makanga mabudireiko.
Amen. Vibration ari noti nguo nyoro vanobva vatopotsa vanofunga kuti dzadirwa mvura. Amen.
The Shona Bible says wet clothes.
Nguo
zakapavirira.
Kwete inogozha kuwacha.
Not that one that is hard to wash.
Amen. Zvikanzi vakadaro vari mudzimba dzemadzimambo.
Such one are found in king's palaces.
Okay.
Okay.
I say unto you, he was more than a prophet.
Ndinoti kwamuri aidarika anopfuura muprofita.
Amen. For this is he who prophesied or foretold that he would prepare the way before thy face.
Nekuti ndiye akafanira kuprofitwa kuti achagadzira nzira pamberi pako.
A great man, John.
Munhu mukuru Johani.
But the world couldn't see it that way.
Asi nyika yanga isingamuone nenzira iyoyo.
You know what the world calls great?
Munozva zvinonzi nenyika zvikuru.
God calls it foolish.
Mwari vanoti upenzi.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. What was it about John that attracted the attention?
Chii chaimbove pana John chakakwezva vanhu.
To some of them, they went to see a wild man.
Vakaenda kunoona munhu wemusango.
Swinging his hands,
achingo tambisa
half naked,
asina
kusimira all over his body.
Aine vhudzi miviri wese.
He was rather a rude looking person.
Anga asiri munhu anotaridzika zvakanaka.
Probably his arms,
pamwe maoko ake, maoko,
because he was a perfect type of Elijah.
Nekuti anga ari mufananidzo wakakwana
waEria. Elijah was a hairy man.
Eria anga ari munhu akazara nemvere.
Amen. Anti taudzwa na Ishe Jesu Kristu, if you want to believe it, that was Elias who was to come.
We were told by the Lord Jesus Christ kuti kana muchizvitenda ndiye Eria akanzi achauya.
Yeah, the spirit that was on Elijah went
on
Elisha.
Wakaenda pana Elisha. Wakapetwa kaviri.
And also went on John the Baptist.
Ukauyawo pana Johani Mubhabhatidzi.
And we are promised that in this day again the spirit of Elijah would be on a man.
Takavimbiswa zvakare muchizvarwa chedu kuti mweya waEria uchauya pane mumwe munhu.
To restore the faith of the children back to the fathers.
Kudzoredza kutenda kwevana pakutenda kwamadzi baba.
Amen. Okay. Okay, so what was attracting people here?
Chii chaikwezva vanhu?
And they went to see him.
Vakaenda kunomuona.
Some of them went to see him to just to see what he looked like.
Vamwe vakaenda kunomuona kuti vangoona kuti anotaridzika sei.
Others went to see to disagree with him.
Vamwe vakaenda kunomuona kuti vagopikisana naye.
Others went to see to find what good they could get out of it.
Vamwe vakaenda kunomuona kuti vaone kuti chii chakanaka chavangaone pane zvaanoparidza.
That's the way it would be today if he come.
Ndozve mechete zvazvinova nhasi kana dai akauya.
If he was here today or his message would be carried on just as it was then.
Dai Johani anga aripo nhasi kana kuti maridzo yake aingoenderwa nayo mberi sezvo yaive
kumashure. It would be the same thing.
Zvinova zvimwe chete.
If his message was so stunting of them.
Kana maridzo yavo yakanga ichivakanganisa iko kumashure,
that it shook the regions,
kuti yakazungudza nharaunda dzose.
Let's see what he preached.
Regai tione zvaakaparidza.
The first thing he preached was repentance to all.
Chaakatanga kuparidza kutendeuka kuna vose.
Amen.
Amen.
Ndo zvinonetsa vaparidzi vasina kuenda kuBible school vafanika vemessage.
That's the problem with the preachers.
Zvokutaura
did not go to the
matauro akanaka okuti zvigamuchiringe.
Preachers who do not go to the seminary like message preachers, we don't know what to start with.
Amen. And vangeka haina kuuya kauti uigamuchire ungoigamuchira.
The gospel did not come that you just
by force.
You have to receive it by nesimba.
Vangeri ratakagamuchira era risiko kungoti ungopakurirwa zvichiuya zvakanaka.
This gospel does not come on a silver platter.
Iwo wakagara ipapo itobudoza.
You have to bulldoze.
Seka kuti no pani chakanaka chete apa.
That there is something good about it anyway.
Amen. Tikite seka.
Are we together?
Amen.
Amen.
Amen. Wobisa zvese ma obstacles ese.
And remove all the obstacle out of your way.
Nai mimi mofunga kuti mudzimai uyawo akatega Jesus for some days.
How would you imagine that woman who followed Jesus?
Vakati madi kudzinga mudzimai uyu.
Until Jesus said, why can't you remove that woman from me?
Jesus akatoti iwe atipe chingwa chevana kumbwa.
We don't give the children's bread to dogs.
Amen. Chigumbuso kaicho.
That's something that stumbles you.
Iwo ayo tora Zambia rako kamonera ukabuda.
You'd talk your Zambia and put it on and go.
Amen.
I will never come back to this
stage.
I saw there were people on the balcony and preaching like that.
Amen.
Are we together? And a person is stumbled by that. That woman said, yes, Lord.
Even the dogs
eat the crumbs that fall from the children's food. I don't want a loaf, but I just want the crumbs that fall when the children
eat it.
Jesus was so amazed and he said, I never found such faith. Go thy way.
Amen.
Thy daughter has been healed. Those are people who are not stumbled by the gospel. Some are stumbled by it.
Amen. But let's see. Saka John was preaching repentance to all.
Johana ngachiparidza kuti vanhu vose tendeukai.
Kana uri munhu ari munyika, tendeuka.
If you are in the world, repent.
Kana uri wema church world, tendeuka.
If you are of the church world, repent.
Chero uri wepano, tendeuka.
If you are one of us, repent. It was repentance to all three classes. That was the message of John. Now listen to the prophet speaking.
And the repentance always blind the eyes of the unbeliever.
Zvino kutendeuka kwagara kunopofamadza meso emunhu asingatendi.
Munhu asingatendi atombozvizivi. Paya pamoparidza parufu paya, mino muchofunga kuti vanhu vachatendeuka paya.
The unbeliever don't know about the repentance. When you preach at the funerals, you think the unbelievers will repent. Why don't they finish their message? We want to bury our relative. What does the chief here say?
Amen. You
just hear the preacher is shortcut. We will be fined in this area. Whatever you are preaching, they don't even missing and want it. To an unbeliever.
Repentance ano performara kwa
iri. He is blinded to repentance. He doesn't see it, the need for it.
Amen.
Amen. That's the unbeliever who will come to you.
Amen.
The unbeliever is blinded by the repentance message. Let's see what it does to you.
Or the church member. If you are a church member, you are blinded to repentance.
Because you are a church member. You don't miss church. Wednesday you are here, Friday, Sunday, today you are here. If you are just a nominal church member, you'll be blinded by the message of repentance.
Amen.
Amen. We finished with that one.
Amen.
That's what the church member will be doing.
Amen. Okay. Okay, then the church member feels that he has nothing to repent of.
Amen.
Amen. That's the church member. Not you, brother, sister. No. But the church member has nothing to repent. And when that person or persons get to that place where they think you have got nothing to repent of, you are in a more serious condition. Intensive care.
You now need intensive care.
Amen.
Amen.
Though being a member of the church, you are in a more serious condition than the sinner on the street.
Amen. Amen. Amen.
Fine. For the scripture said over in the book of Revelations, talking about the church, said she was naked, wretched, miserable, and blind
uye ibofu.
And didn't know it.
Uye asingazvizive.
That's a serious condition.
Ndochinhu chinosuwisa ichi.
Munhu uya ibofu.
Is blind.
Mrombo ana chokupfeka.
Is wretched.
But hazvizivi condition yake yokusaziva iyi.
That condition of not knowing is the most serious one.
Now, if a man was on the street and was blind,
that
would be horrible. If he was poor, would be horrible. Naked, horrible. But not knowing it, that's the miserable part. And there is people today that claim to be Christians, that belong to church, that doesn't know that they need repentance. And to tell someone that stirs them up.
Uye kuudza mumwe munhu kuti tendeuka, zvinotomukanganisa.
Hazvinzwa.
You hear that?
To stir, kuvira, brother, kufashaira.
He anofashaira nehasha.
Amen. Amen.
Amen.
They are different from St. Paul here.
Vasiyana na
nemutsvene Paul. I was reading about Paul here.
Ndanga tichiverenga pamusoro paPaulo.
Paul was a little different.
Paulo anga akatisiyanei.
He said, I die daily.
How
much more will we have to die daily?
If
Paul, messenger of the first church age,
would
die daily,
how
much more us? Amen.
Amen.
And then, I think a person that has done something wrong and is willing to make it right, the real Christian attitude is to forgive that person. And there is where I think brother, he was preaching at Brother Graham's church. That's where Brother Graham, that the church people today miss it so much.
Brother Graham, ndipo apo vanhu vechechi vanozvipotsa zvakanyanya nhasi.
Amen. When someone comes, they say, I want to make right. Brother Branham is telling Brother Graham, the pastor of the church where he was preaching, that most people, the church people, they miss it so much.
Brother Branham, Brother Graham, fundisi wechurch wangu ariparidza kuti vanhu vemuchurch vanopotsa mashandiro enyaya.
Amen.
Amen.
Instead of trying to raise this person back up again, is to just keep shoving them further, see? Let's wind up. Amen. Are we together? Amen.
Amen.
Okay. Brother Branham is saying,
Brother Branham, varu kutaura pano.
Now when John began to preach repentance to those people of the church, they said,
Johane pakatanga paridza kutendeuka kuvanhu vechurch vakati,
look here, we got Abraham to our father.
Tarisa one, Abraham ndiye baba wedu.
We don't need none of these world preachers coming out of the wilderness.
Atidi vaparidzi vemusango vanongobuda musango vachiya kuzotiparidzira.
These uneducated groups and denominationals.
Mapoka asina kufunda, mapoka vanhu vasiri vesangano redu.
We don't need any of their hollering and going on.
Hatidi zvese
zvavari
Abraham baba vedu.
So would that same message blind the church today?
Maridzo imechete inopofamadza kereke nhasi.
You ask the person quickly, are you a Christian?
Ukakurumidza kubvunza munhu, uri muKristo here?
Say yes.
Anoti hongu.
Quickly they say,
Pakarepo vanoti,
what denomination do you belong to?
Iwe uriwe sangano ripi?
Now that's all right. But it has nothing to do with Christianity.
Zvakanaka kunge uri nhengo yesangano asi hazvine chekuita nechiKristu.
Amen. Musa inini handina problem nazvo inini kana ndichifamba mutown. Amen.
I don't have a problem with it.
Ndikasangana nemunhu. My sister anetse kuona zvavo.
Sisters, it's not difficult to identify. You can just know that's a sister.
Shalom.
You can just say shalom.
Language iyoyo,
understand the language, then you know it's a person of the world.
Amen.
Who's just dressed Amen. Properly.
Amen. Amen. Saka, Amen. There's no need yokuvunza kuti uchipinda kupi.
Ufane kufunza kuti where do Amen. You fellowship?
Kana, a believer is a believer.
If he's just a believer, mutendi.
You can't substitute him. Amen.
Oh, amen.
Mutendi.
Amen.
Believer is a believer.
You have got
some common ground.
Common ground.
Amen. Amen. One of them will say, well, I am Methodist or Baptist or Presbyterian.
Methodist, Baptist, or whatever church
that they happen to be affiliated with. Which is perfecting all right. But that doesn't answer the question. You still need the repentance. And the repentance shakes the people. Amen.
Amen.
If you have never been shaken,
you have not started the issue of repentance. When the gospel is being preached, there must be a day that must shake you. There's a woman who stole Brother Branham. You did not only touch me.
Amen.
Are we together?
Brother Branham, therefore you are a saint.
All the things that I preached, nothing was around your area.
Amen. Saka repentance shakes people.
Saka kutendeuka kunozunguza vakawanda. Vamwe vanofunga kuti havafaniri kutendeuka.
I am the deacon.
Ndiri mudeacon.
I am a certain thing at the church.
Ndine chimwe chigaro chakati
ku church. That doesn't excuse anything.
Izvozvo hazvikupembedzo. Unofanira kungotendeuka.
Amen.
Amen.
John was just simply confirming the promise of God.
John
against intellectual religion.
Vimbiso yaMwari achiparidza achipikisana nechinamato chepfungwa.
Amen. Oh, no wonder Jesus said there was not a man born like him.
Hakuna josaka Jesu vakati hakuna mumwe munhu akazvarwa akafanana naye.
And the reason that John did this,
chikonzero Johana akaita izvi,
he was a special person.
Anga ari munhu akatsaurwa. Jesus is continuing to exhort John.
He's saying John was a special person.
And Johana anga ari munhu akatsaurwa.
Okay.
Amen.
God equips a man.
Mwari vanoshongedza munhu.
He equips him with his own material.
Vanomupa zvekushandisa.
They didn't go out in the wilderness to hear an intellectual lecture.
Havana kuenda kurenje kunonzwa mudzidzisi akadzidza fundo.
Something that would be like a politician speech.
Zvakafanana nemataure munhu wezvematengero enyika.
No.
Kwete.
What did you go to hear when you went out?
Makabuda kunonzwei kopa makabuda.
The people that had John,
vanhu vakanzwa John,
had a man that was born
vakanzwa munhu
akazvarwa from his mother's womb, full of the Holy Ghost.
Chamai vake akazadzwa nemweya mutsvene.
Amen.
Amen.
You remember when Elizabeth visited? It was Mary who visited Elizabeth.
Munorangarira here Maria paakashanyira Elizabeth.
And told her that an angel had visited him.
Akamutsanangurira kuti ndakashanyirwa nengirozi.
And that he was going to give birth to a child by the name Jesus.
Uye kuti aizozvara mwana aipiwa zita rekuti Jesu.
The child who was in Elizabeth's womb actually shouted for joy.
Mwana anga ari mumimba ya Elizabeth akadanidzira nemufaro.
Amen.
Amen.
Okay. I was not Botamba, but something happened.
The baby, which was dead, started to kick.
Yes, kushikira Elizabeth. I got to pamandi kwazi saka.
Your manner of greeting, something happened inside of me.
Amen.
Amen.
Okay. They didn't hear a compromiser on the gospel. They didn't hear denominational argued.
havana kunonzwa maparidziro echisangano.
This one is right and that one is wrong.
Kuti uyu ndiye anogona uyu haagone.
They heard a gospel message that cut to the heart.
Vakanzwa vhangeri rinocheka kusvika pamoyo.
John preached the baptism of the Holy Ghost.
Johana aiparidza rubhabhatidzo romweya mutsvene.
He never preached anything that he didn't have.
Johana hana kuparidza chimwe chinhu chaakanga asina iye.
He preached what he had received.
Akaparidza zvaakanga agamuchira.
And the men of God that sent unto the fields today,
vanhu vamwari vari kuenda kunoparidza nhasi,
has no right to preach the gospel without the baptism of the Holy Spirit.
Hauna mvumo yekunoparidza kana usina kubhabhatidzwa nemweya mutsvene.
That's the first qualification of a minister, is to be filled with the Holy Ghost.
Ndicho chitambi chekutanga chinodiwa nemufundisi, chekutanga wazadzwa nemweya mutsvene.
Yeah, what we need today is some more John the Baptist preaching.
Nhasi tinoda umwe hana John mubhabhatidzi vakawanda vatiparidzire.
You can't help what you are.
Haukwanisi kuzvishandura zvauri.
Even if you are a sinner,
kunyange uri mutadzi,
you are not responsible for being a sinner.
Hausiriwe une mhosva yekuti uve mutadzi.
Izvi zvakadzika izvi.
Now this is deep.
Amen. Brother Branham is saying,
Brother Branham ari kuti,
haisi mhosva yako kuti uve mutadzi.
It's not your fault to be a sinner.
You are responsible for remaining a sinner.
Une mhosva yaunozowanirwa yekuramba uri mutadzi.
Amen.
Amen.
But kuva mutadzika wakatozvarwa namai vako mberekwezvivi.
You were born a sinner.
Wakatouya uchingoreva nhema.
You grew up speaking lies.
You were born
lies
and shaped in iniquity.
Wakabarwa ukavezwa mukudarika.
There is a way prepared for you.
Pane nzira yawakagadzirirwa.
But you are responsible for remaining a sinner.
Une mhosva yekuzoramba uri mutadzi.
There is a way prepared for you.
Pane nzira yawakagadzirirwa.
But to be a sinner,
you was born that way. Wakaberekwa uri mutadzi.
God doesn't send you to hell for being a sinner.
Mwari havakuendese gehena nekuti uri mutadzi.
God sends you to hell because you won't repent and take Christ as your savior.
Mwari vanokuendesa kugena nekuti waramba kutendeuka nekugamuchira Kristu semuponesi.
You refuse to take the right road.
Waramba kutora nzira yakanaka.
God does not send anyone to hell.
Mwari havana munhu wavanoendesa kugena.
He never did and never will.
Havana kumboendesa munhu uko uye havafi vakaendesa munhu uko.
Men send themselves to hell because they refuse.
Anozoendesa ega kugena nekuti anoramba.
Accept the way of salvation.
Anoramba kugamuchira nzira yeruponeso.
God is long suffering.
Mwari vano mwoyo murefu.
He doesn't want any to perish.
Havadi kuti
never wanted it.
Havana kumbobvira vazvida.
Amen.
Amen.
Amen. That's why the gospel of repentance is preached.
Ndosaka vhangeri rekutendeuka richiparidzwa.
So that we don't remain sinners.
Kuti tisarambe tiri vatadzi.
Amen.
Amen.
Amen. But men rather walk in darkness than to walk in light.
Asi vanhu vanofarira kufamba murima pane kufamba muchiedza.
They are born in that condition.
Vakazvarwa muchinhano ichocho.
And they have no desire to take the light.
Havana chishuwo chekugamuchira chiedza.
And the messengers come from east and west and north and south.
Vatumwa vachibva kumativi mana ose.
And they throw barricades.
Vachikanda zvidziviso.
Ehe. Zvinosungirirwa zviya. Hanimozva kuti mutaundi kana pakaita gomba vanoisa mabarricade vanosungirira tambo kuti pane ditch muroad.
When PTC is digging trenches, they put a barricade.
Vanozokanganwa zvavo kuzoatenda kugomba ravo riya.
Though they forget to attend to their pit.
Kusvika zvinongozodambuka dambuka.
Until the barricades
zvokuti vanhu vakatoona sokuti hazvina basa izvi. Unotoona munhu achisenerera nepa barricade
ipapo. And people now go under the barricades and go their way.
Amen. Hatombozviziva kuti raisirwei barricade
iro. People don't even understand why the barricades have been put.
Amen.
Amen.
Kubasa kwedu vanoti rinobiswa neariisa.
At our work they say the person who has put the
barricade
is the one who is supposed to remove it.
Amen.
If you have forget it, une mhosva.
Amen. Saka vanhu vangocharika.
People are just passing.
Because hapana anozviinforsa.
No one is enforcing it.
Amen. But zvakaiswa ma song service, my testimony, preaching across the path of the sinner.
And there are some pane ma song service zvapupu nekuparidzwa munzira yemutadzi.
Munhu anogona kuimba mumwe munhu akatonzwa kubatikana akatendeuka.
You know, one can sing and a person is touched in the heart and repent.
Pane muparidzi akatovhunzwa mumwe munhu akati rumbo rupiko rwaimbwa rwaita kuti utendeuke? Zvikanzi hapana.
And a certain preacher asked, pane
which song was sung? Munhu atendeuke.
To mean that there's a song that can
zvikanzi kuti imaridzo ipi yaparidzwa kuti utendeuke?
Message was preached that you repented.
Amen. Zvikanzi aiwa. Kubasa.
No, at work. There is a person who lived me
Amen.
The life. You can live someone the life of a Christian.
Amen.
And that person will repent.
Amen. We heard
the brother giving a report and he said, "This is the gospel that I want."
Amen. So, okay, time is moving, and I am winding also. Amen. Why today would be far from what the world would want today? Why? They want something that's eloquent, great, famous, tents and flags.
Nyika inoda chinhu chakakwenenzerwa chine mukurumbira chinenge chakaratidza kuti chine njere yekudzidza.
But when you see a man of God,
asi ukaona munhu wamwari,
he is usually out in the alley somewhere,
anenge ari kumukoto kune imwe nzvimbo,
standing on the street or some little building,
akamira mumugwagwa kana pane chimwe chivakwa.
Amen. Okay. They normally stand alone.
Vanowanzomira vari voga.
Okay. Let me just finish by this.
The guy ndingo pedzisa nezvizvi.
Okay. Okay. But page 13, Prof. Tavanochivo.
On page 13, the prophet says,
remember our title, Tati, what went ye out to see?
Rangarirai chidzidzo chedu tati makabuda kunooneiko?
How that God took that man with no education.
Kuti Mwari vakatora murume uyu asina kudzidza.
Took that man without one suit of clothes to wear.
Kutora murume uyu asina kana suit imwe
chete
yekupfeka.
Took that man with no robe to put over the shoulders.
Kutora murume uyu anga asina hanzu yekupfeka.
A man that had no place to lay his head.
Murume anga asina kana nzvimbo yekuti anovata.
A man that had not a decent meal to sit down by.
Murume anga asina kana chikafu chakanaka
chekudya. And shocked the nations with him.
Akazunguza ndudzi naye.
Hallelujah. Mercy. When I think of that, it makes me to something. It wakes me to something.
Zvinondipeputsa kuona chimwe chinhu.
Must we do?
Tofanira kuitei?
I said to the wife the other day.
Ndakati kune mudzimai wangu nerimwe zuva.
Honey, I am 50 years old.
Mudiwa, ndane makore 50.
I can't be here much longer.
Handisina nguva yakareba ndiri pano.
Then I walked out.
Zvino ndakabuda.
I stood there in the woods.
Ndikabuda ndikamira musango.
I went out hunting.
Ndakabuda kunovhima.
I stood there in the woods a little bit.
Ndakambotimira zvishoma musango.
I thought of that.
Ndakambozvifunga.
50 years old.
Ndane makore 50.
What's the matter?
Chii chakanganisika?
Then something said to say to me,
pane chimwe chinhu chakati kwandiri,
God could train you for 50 years.
Mwari vanogona kukudzidzisa kwemakore 50.
To do a 50 minute work.
Kuita basa rema minutes 50 chete.
He is our prophet.
Zvikutaura nemuprofita wedu izvi.
He is talking to his wife saying, I am now old, I am 50 years old now.
Vakutaura mudzimai wangu kuti ndane makore 50 ndakura
izvi. And I haven't done anything for the Lord.
Hapana chandati ndamboitira kana Ishe.
But the Lord is saying to him,
asi Ishe vakumuti,
God can train you for 50 years.
Mwari vanogona kukudzidzisa chinhu kwemakore 50.
So that you do a work for him for 50 minutes.
Kuti ungoitira Mwari basa rema minute 50 chete.
Amen.
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 Ini zvakandivhundutsa izvi.
It really Amen. Shocked me.
You know, I was trying to find my place also in the Bible, like that lady that says, I am that Shunammite woman, where is Elijah?
Amen. Amen.
Amen. What I go through, amen.
I was just
checking myself and
trying
to find who was like, who passed through what I'm passing through. He trained Moses for 80 years to do a 40-year job.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
God takes the simple things. Something you might think that you are in a minority. The minority. God usually is in the minority. But brother, when he gets ready to move, he shakes the majority with the minority. He is God.
Ndimwari.
He takes the simple things.
Vanotora zvinhu zvakareruka.
Where did he get the stuff to make the world with?
Zvinhu zvokusikisa nyika vakazviwana kupi?
He said, let there be. And there was.
Ngakuve nezvikangovako.
Amen.
Amen.
He took a preacher without an education, raised in the wilderness,
grasshoppers
and honey, with no clothes hardly around him, but a piece of sheepskin, and shook the regions, and his name is immortal today. What went he to see? God takes the simple things.
Amen.
Can
Amen.
We raise up?
Amen.
Amen. We want to sing a song. Jesus, keep me near the cross. Amen.
Amen.
Just keep me near.